vamwe vakomana vakanga vachifudza mombe mubani vakaona wati akanga achitsvaga wiza vakanakidzwa nokufamba kwayo vakafunga kuti vaiimbi yorumba vachiti pimuchinanga 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 takaona wata ichifamba
dzotaiemuchinanga
tikati taona mukaranga dzotaiemuchinanga.